Pakaparurwa imwe mari nebanga guru reReserve Bank of Zimbabwe munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza nganga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebanga guru yaRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Kana upfumi hwenyika hwakamira zvawaita izvi, mitengo yavo pamusorosoro, kukura kwezvinhu kwavo pamusorosoro, mari diki haina zvainobatsira, haina zvainoreva. Nekuti unenge wakuda kuti uchida kutenga kana chingwa chaicho, unenge uchida makobi akawanda chaizvo kuti ufambe nawo, watakura bhagidhi retumari tudiki tusina zvatinoita, tusina maturo. Saka naizvozvo taakudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukura kwemitengo zvakanyanya 2007-2008. Pakatangwa kunyorwa mazimari aya tanga titorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira okuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatiriyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka. Ndokwatave kuenda kuti mari diki idzi hadzina zvatichabatsirana.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari pachigaro yeassociation Product Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaozobina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti zvetakamborohwa hatichari kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndozvamaita asi isusu tine kodzero yekuti hatiri kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo, asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Anofunga kuti atasvika panyaya yakadaro yekuti dzava muhyperinflation anofanira zviona mafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yaanza kuwanikwa, maexports edu anyanyanya kukura maningi, ndozvoda kuti zvitee zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Tikarangaridzana zvatakambopingana nazvo, unoona kuti kana mitengo yezvinhu yavo kukwira ichiramba ichikukwira zvairi kuita izvi, pasina kudzoka shure hapana ari kudzokera tsvimbo. Sazvinochirevawo kuti kana mateni chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nekuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvakanga tava kuita zviya kuita ma100 notes, ma1000 notes, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nekuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kuunza mari yemuZimbabwe zvinhu zvisina kudzikaniswa.
VaJokonya vanoti havo zvinogona kubatsira asi vachitenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamutsika wemukoto, asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Nyaya yevanhu vanotengesa mari mumutsika chinhu chinokutaridzai kuti pane zvisina kumira zvakanaka muupfumi. Ngatigadzirisei ichocho. Saka hatingachinji muupenyu hwevanhu wese kuti tiri kuta tibate vanhu vanokushongesa mari. Mari inokanganisa upfumi haisi iyo futi iyo yamuri kutaura iyi. Ma$50 nema$150 nema$2000. Mari inopinda mumaketi iri mazimari akakurisisa, ndo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana Reserve Bank yedu ichishanda, vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndinhina here, ndinhingi, ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwanikenje.
VaJokonya vati zvekuunza mari yakati kurei zvinogona kushanda asi panoda uchenjeri.
Nenyaya yekuti maprizes akwira kuzvitengwa zvomuZimbabwe
zvinenge ichokwadi zvinenge zvakuda kuti tene va vaunza currency imwe kana kuti vaunza madenomination akati kurei nokuti zvinhu zvakuti $100 pacha haisina basa maningi saka nokuti rate yava kuma 18 uku to the US dollar zvinenge zvakureva kuti zvechokwadi vakudawo currency imwe yakati kurei zvishoma saka ndomuudza kuti hapana chakaipa dee vadaro havo bati zvese zvoda kuitwa neuchenjeri nokugona kuzozvikondrora nokuzvimaneja nenzira yakarurama kuitira kuti inflation irambe yakakondroreka
kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi makumi mashanu kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadza kushandisa mari inosvika mamiriyoni mana nemaviri emadhora vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga vamwe vanorara panze pemabhanga vamwe vachifumobata jongwe muromo kuti vakwanise kuwana mari shoma yavanopiwa ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.